Vatsigiri veMDC Alliance avanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaskala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West muParamende, muzvare Johana Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revezvidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaskala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance idzo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaskala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navajacob ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaskala vagarudzoziya dhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachiti pane humbo hwavakasvitsa hunoroverera vaskala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avaskala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vaskala.
Chuchisi auya achikumbira kuti nyaya yavaskala ipfuudzwe mberi kusvika musi wa29 mwedzi uno nekuda kwekuti anga asati apedza kugadzirira kuti nyaya yavaskala inge ichasvika pakutongwa. Mukukumbira kwake dare ati iye pane humbo hwaakaendesa kuForensic Department yemapurisa kuti vaferefete humbo ihwohwo vazounza ripoti yavo kudare. Saka anetarisiro yekuti musi wa29 anenge atipa ripoti yacho, zvakare anenge ave kukwanisa kutipa zuva rekutongwa kwenyaya iyi.
Vabhamo vati vapokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa, isati yatongwa, zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikala vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchisi anenge anyatsogadzirira zvizere anozovapa masamani sekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo nechitatu svondo rinouya pachikumbiro chehurumende ichi. Mune imwewo nyaya, MDC Alliance ino tinotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro hwekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato iri Vatendai Biti dzakadzingwa zvisiri pamutemo muParamende nebato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa naMai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaEmitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vaBiti nevamwe vavo vashanu muParamende vaBenjamin Rukanda havasiwo munyori mukuru webato rePDP ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muParamende hakusi pamutemo vachiti ZANU-PF iri kuedza kuparadza bato ravo.
Izvi tingati zvafumura chikoronyera chese chiri kuitwa panyaya yemaillegal recalls. Zvafumura vanhu vari kuita izvi zvisiri pamutemo kusanganisira ivo vari kuParamende, vakuru veParamende vanongotambira tsamba yabva kunani zvake angonyora, ndohumbavha kana kuti fraud nechirungu, kwekuti munhu anongonyora tsamba oti bvisai nhingi imi mubva matoita, zvichireva kuti iye anyora navo vanhu vacho vanenge vazoexecuta vese vanenge vapinda muchikoronyera, vapinda pachimbavha, vapinda pafraud. Itori criminal activity.
Hatina kwanza kunzwa kumutauri wezanu PF, vasa Simon Kayamoyo, au vati vachatifonera, kunyange hazvo patenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kwanza kutaura namai Mativenga, au vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo patenda pamhepo, uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.